I think the last thing I'll say in the president really is about home and living and other. Waka Bama to Africa, he is summit, now Biden. Asi wakati adikunikuni ndai koko kana masanchini achiripo kana mzungu kutoa shukrani mabaya tora kufanya kana mshinda na mchivu yao kito kwa na mchivu yao kwenye kutoa masanchini kwa hivyo kwa mazi Amerika yai damu kwa kito shukrani kutoa yako bright damu baadhi kuhivu ya matemu ayo ndi negotiate patebo kwa Amerika wao iswaga si sapai kama sanchini kwa president kwa wapi na nchawi kuhivu si Afrika tami mimi shukrani damu no shukrani kani 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 wakani ni wao. Ivo kwa Amerika baba vaisha kama sanchi ndio ni masao mimi mama nika kutsimira kwa Amerika hichi kubakiita man form panya kama sanchi
ndikubatei muromo vacharumbira ndaida kuti ndikugadziridzei panyaya muri kutaura kuti vamunangagwa vakakokwa vakaramba kuenda kuno takataura na minister Shava vakati vari kunyunyuta nekuti vamunangagwa vakasiiwa kumusangana nenyaya yekuti vari pazvirango
haini information iyo ndani tina ine information yekuti president vakati vangavui kwa Amerika iko kupinya yekuti masanje ngatanga adzisira kuti apiwadi vavie kwa Amerika.
Regai tinzwe kuna vadzokora. Tiri kuona kuti kune vana veZimbabwe vakaiswa zvakare pazvirango neAmerika nemanga makambani. Munoti nedanho irori?
Izvi zvinongoratidza kuti Zimbabwe haisi kuita zvainofanira kunge ichiita. Zimbabwe yakaudzwa ende inozviziva kuti chavanofanira kungoita chete kuremekedza kodzero dzevana veZimbabwe. Varegere kuponda vanhu. Vanhu vacho vanenge vauraya vasingasungwe ndonyaya dziri kuitaurwa idzodzo. VaJob Scholar vari mujeri kwemwedzi inokwana mishanu nevamwe vese venyatsime vakangosungirwa mahara, hapana nyaya yavakakanganisa. Saka izvozvi kutyora kodzero ikoko kunoitwa navamunangagwa nezanu PF ndokuri kuita kuti vasasevedzwe kumisangano yakakosha saiyoyi. Ko mwana wamunangagwa akaendeswa pazvirango zveupfumi zvinokanganisa chinyika. Ndiye ega ari kurambidzwa kunzi iwe uri kuita basa rekupa mari muZimbabwe, uri kutora goridhe muZimbabwe uchienda naro uko neuko. Regera zvauri kuita izvozvo. Saka kuenda kwake pazvirango zveupfumi hakuna zvakunokanganisa nyika yedu.
Regai tidzokere kuna vavusango, manzwa zvataurwa navadzokora.
Yagara ingori zvaziva kuti ndozvataurwa navadzokora neutani navo zvakanyanya zvekutaura, nokuti kana tichipinda paredio tofanira kutaura zvinhu zvekuti kana vanhu vakateerera zvatataura nhasi gore rinouya vanofanira kuona shanduko in terms of matauriro atirikuita nepolitics dzemuZimbabwe. Zvemahuman rights vadzokora, mafantasi eamerika ekutiraya kuita things Zimbabwe anoitika machishandisa enemies that day. Tito zvakunyiwa navadzokora nevana vabiti venyu navashamisa ndo vanogara vachiinda, ndo vakaenda kunokwereta masanction, ndo vari kuramba vachipoi masanction atakakwereta mara mbirei aripo, ramba muchingoimpoza. Ticharamba tichivaka Zimbabwe yedu, masanction aripo, ticharamba tichibudirira, imi ticharamba muchingokomplena, mucharamba muchingotikwereisa more and more masanction. Inyika yedu ichiramba tichingoti ichiyenda mberi, ticharamba muchivara vakawanda pamasanction vadzokora. Asi izvozvo hazvisi kuzivi zvinogona
vadzokora. Pindurai tinzwe tisati tapinda mune mumwe mubvunzo.
Amerika haiudzirwe neCCC kana nevanhu kana navabiti kana kuti neni kuti itongere nyika zvirango zveupfumi. Vanozviona vega, vari kuona kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevana veZimbabwe voita zvavanoita. Iko zvino vaFred Zichava nevanhu vazhinji vemuZimbabwe vakauya kuno vari kugara mahotera anodhura anoita ma$1,000. Tanga tichivaona ndiri kuno kuWashington DC vari kuenda kunoita basa rekushopa. Nezuro ndakapinda mumeeting yenyika dzinoita zveoil and gas. Zimbabwe yakaona oil and gas kwanga kusina kana munhu anga ariko, asi vanhu vakashandisa mari yenyika kuuya kuno kuita basa rekusonwa doro nekuenda kunoshopa. Izvozvo ndozvinoita kuti chero Amerika yacho isainvite vanhu vakaita samunangagwa.
Vavhusango, tinoona kuti zvirango izvi zvakatemerwa vanhu vari muZimbabwe nemakambani. Panguva imwe chete hurumende yanga ichipembedza nyaya dzeri-engagement vachiti aiwa zvinenge zviri kuratidza pundutso. Munoti
regime change muZimbabwe yakaramba kushanda vadzokora nemhuri yeACCC. Hazvisati zvakaitika nokuti isu nyika yedu inei hatigoni irega ichiinda through regime change. Inofanira kuinda through the democratic way zvekuti you win my election and then wahuna you declare the winner.
Tinzwe kuna vadzokora. Vadzokora,
Zimbabwe ZANU PF in particular is not a sincere trading partner. Vanonyepa vakauya kuno uku vanenge vachitaura kuti tichanoita zvakati, nekuti vanozviziva zvavanofanira kuita kuti zvirango zveupfumi zvibviswe kana kuti zvisarambe zvichiwedzerwa.